Nyaya inakuzobudirira kuti itongwe nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Chikonzero ndechekuti pane mamwe mapepa akaunzwa nemagweta anomiririra vaDexter Nduna. Avanga vasina kutiratidza isu semagweta anomiririra vakonjana, vangozomaburitsa tava mudare. Saka ipapo ndopatati tinoda nguva yokuti titarise mapepa acho tigokwanisa kumapindura nenzira yakafanira. Ndoo zvaitika makuseni, then dare rikatenda rinoona mapepa mozodzoka masikati. Masikati anaya tadzokera kudare tikatenderana kuti zvakakosha kuti makurukota eZimbabwe Election Commission vauye kudare vanyatsotsanangurira dare kuti chii chakaitika pamapepa ekuChegutu West constituency. Nokuti pane mamwe mapepa akakanzurwa achichinjwa manumbers, mafigures emavotes akawanikwa nevaivhoterwa ikoko. Saka ndozvatati vauye kudare vazotsanangurira dare kuti kushandurwa kwemanhamba kwakazoitwa kuti vakonjana vaende kumashure kwavaDexter Nduna pakuerekedzwa kwemavhoti acho ese zvakanyatsofamba sei.
Ivo vezeti vanga vasina here kunge vapira dare zvakunzi vange vachitaura mudare izvi nemutongo wanhasi?
Vezeti vanga vakaunza maafidavits aitsanangura kuti zvakafamba sei. Dambudziko raitika nderekuti maafidavits acho anotaura pamusoro pemaV11 form nemaV23A nemaV23B. Saka maV23A nemaV23B aburitswa nemagweta avaDexter Nduna. Ndiwo akasiyana neatanga takapuwa isu semagweta avakonjana.
Asi chii chikuru chamuri kudai imi kuti chibve kudare redzimhosva?
Mutemo weElectoral Act unoti iwo kana paitwa declaration, ZEC iyo pachayo haigoni kukorekta declaration yayakaita. Saka ZEC yakatodeclara kuti vaDexter Nduna ndo vakahwina, asi vachibva vazoona kuti takanganisa, vaDexter Nduna havasiwo vakahwina, asi haigoni kugadzirisa declaration yayakaita iyo. Saka isusu kudare toda kuti dare rivhese kudeclara kwakaiswa vaDexter Nduna samemba weHouse of Assembly wakasarudzwa, yovatsiva navakonjana. Nokuti mapepa akaiswa pamberi pedare neZEC anoratidza kuti vakonjana ndo vakahwina Chegutu West House of Assembly seat.